A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 14th, 2019, and this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the continuing economic crisis that has reached a breaking point.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com. And if you're looking for Shona, go to www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms, which are Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. So join in the conversation right now.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the continuing economic crisis.
And last month, the government said it was hiking the salaries of civil servants, but those who have received their payslips say their salaries remain the same.
This comes at a time when prices of basic commodities continue going up, diminishing the salaries that are pegged on the RTGS dollar that has also continued to lose value against the US dollar.
And speaking to Talk Radio Capitalk tonight, President Emmerson Mnangagwa reiterated his call for the reintroduction of a local currency, but says this will be announced at the appropriate time.
And this week, Finance Minister Mthuli Ncube, who has repeatedly said the government budget is registering a surplus, this week said the country's supermarkets should start experiencing lower prices.
But some political analysts say the only solution to the country's economic malady is political engagement. Today, some political parties that took place in the elections met as part of the ongoing political dialogue, but the meeting did not include the main opposition party, the MDC, led by Nelson Chamisa.
Join the show right now and tell us what you think about the deteriorating economic situation. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
So if you would like for you to be part of this program, please join us right now.
And our numbers, of course, are 001-202-619-2077, and we'll call you back. The WhatsApp number is +1-202-465-0318.
And you know what to do. If you want to be part of this program, please send us your numbers here on the live feed and make sure that when you're giving us your number, you also include your code number so we can call you.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngodaba oluqhubekayo, udaba lokonakala kumnotho welizwe. Yes, siyabona ukubana impahla ezitolo lokhu intengo iqonga. Kodwa lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ubekhuluma lomsakazo we Capitalk eHarare lapha zisekhona ukuthi hayi impela imali iyeza, imali yeZimbabwe engakaphiwa legama, kodwa uthe yena hayi sizayaziswa isikhathi singafika. Lokho kwenzakala umnumzana Mthuli Ncube, yena engumphathi ntambo wezenotho, esithi kunsukwana ezilandelayo sizabona intengo yempahla yezitolo isehla. Asazi ke ukuthi kuzayenzakala lokho. Ye, ngokunye sifuna sixoxe ngakho. Ye, lingasitshayela ke ucingo. Inombolo zethu 202-465-0318. Ngiyaphinda njalo, ye, liyafaka ke +1-202 0860465038.
Aiwa, kune awa vachango vakupinda mchirongwa chedu nasi turi kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi. Nasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ivo paCapitalk Radio vachiendazve vachitsinira kuti nyika ichange yava nemari yayo inenge iri mari yemuZimbabwe munguva inotevera kunyange zvavo vasina kunyatsotaura kuti mari iyi inenge ichinzi chii uye kuti zvinenge zvakamira sei. Uyezve tiri kuona isu kuti gurukota rezvemari vanturi Ncube nezuro vakataura ivo vachiti zvinhu muzvitoro munguva inotevera iyi zvichange zvaakudzika pamitengo. Saka ndozvimwe zviri kutarisirwa nevamwe kuti zviri kutaurwa ndizvo here zviri kuitika pari zvino. Taona zvakare vashandi vanoshandira hurumende nyanya vachichema chema ivo vachiti nhasi nemazuva apfuura pavanga vari kupuhwa mapayslip avo emuhoro wavo vanga vachiona ivo mari dzavo dzavakavimbiswa nehurumende dzisina kuwedzerwa. Vamwe vanga vachitochema chema vachiti ivo pavaenda kunotora mari dzavo vawanikwa ivo vakabatirwa dzimwe mari nemabhanga, vakabatirwa zvakare neaya mapesendeji anodiwa kuti utore mari yako, uyezve pavari kuenda kunotenga vamwe vari kuchema chema vachiti vari kubatirwazve pavanenge vachishandisa makadhi. Saka pindai muchirongwa mutiudzo kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi regai timbota ora nemumwe timbonzwa pane hurukuro yaitwa ne Studio 7 nemumwe mushandi wemuhurumende anga asingadi kuzikanwa ake nezita achitaura iye mamirira akaita zvinhu kuti paaenda iye kunotora muhoro wake nhasi zvii zvaasangana nazvo. Regai tinzwe kuti anga ari kuti chii.
Mamirira zvakanga kuti kunga kutomhanya mhanya ukachinjawo kwaona ka 10-20 years ekusira vadzimai kunga vachitengesa zvinhu kutirarame panozopera mumwe ma31 munaona ye renti ingabezwa maus samtimes nechikafu like ukakwasa kuona $30 ine kutengerawa chikafu chakati o terms of mafuta inaona 6 liters anini pa29 neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kwazisa zvakasana nyama nechinchi zvakaa chitsvagawo marai mareseva muyame anga ichengesa zvakatiseuzakuuku nekuchengeta tunhu zvakatiwandiwande tokunichitengesa kuwedzera kuodha madhina dzinongova mbenga marand vaenda kunana south vodzokavanechavainato nemakavanakatungira muzimbabwe kune mamitings aitwa sometimes vetoona paparliament pazhinjinozi yapinyi kuti june tichawedzera something masevan tinozoona kuti muhoro wavo vatidikirei vairodzwa nezvinoitika. Saka tichipinda mabhenga achifungidza kuti tichaona iripo kwakuona hapaisisedi yatodzika because previously mananyaradzo nemedical aid vasatavawedzera tachiwana zvakatiwandira yazoya pati zvino pane ishu yekuti vane mabank charges avo kozoita hadzati 2% yakaiswa naminister of finance yaya nechiwedzero chip up. Saka zvaakuitikawo kuvanhu vai mazuva ano ukasvika pane ari kuhodha kumahosi amaamaya votoshandisa kadhi zvinozoda kuti tipe zvishoma zvazvo pane kunotora straight kumabhanks. Mamwe acho anobvuma vamwe vowedzerawo mutengo chiranga achiita $14 nonzi ha kana yakadhi maakuita $17 then 2% zvakare vakanechi panoswipa inobva yadhiswa kuchipa kuelectronically 2% yachona kwakutongorarama zvazvo kuti from hand to mouth.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu mumwe mushandi wehurumende achitsanangura kuti iye paakaenda kunotora payslip yake akaona mari dzake dzakamira sei. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi kwamuri ikoko muri kuita mabasa api uyezve muri kuzvigona here, munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti uchange kwaane mari yemunyika, zvingabatsire here kurandudza upfumi, uyezve pane zviri kutaurwa zvakare nagurukota wezvemari zvekuti zvinhu zvichawanikwa zvichidzika pamitengo, munozviona sei? Pindai muchirongwa mubva mawanikwa imi muchitiudzawo pfungwa dzenyu. Tinotenda vari live feed yedu pari zvino tiri kuona pana Gabriel Rwadzisai ari kuti please call me, ndobvaisa namba dzake tichakufonerai. William Geze anzi how are you guys, thank you for the program, it's so good. Aiwa, tinotenda kana muchifarirawo maprogramu atinokupai. Nyasha Gwenja ari kuti iye watching you from Botswana, gamuchirai chiwambutsa. Hanzi maswera sei panei pano nhasi pano tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi tichitarisazve mazwi ataurwa iwo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti iwo nyika ichange yava nemari yayo munguva inotevera. kuti zvinobatsira here izvi mukuvandudza upfumi munozvionawo sei. Saka pindai muchirongwa muwanikwe imi muchinyora namba dzenyu motiudza kuti kwamuri ikoko zvakamira sei. Kana muri vashandi vehurumende, maona mapayslip enyu akamira sei. Kana muriwo vamwe vanoita mabasa emaoko, zvakamira sei. Muri kukwanisa here kutengesa uyezve muri kuwana mari dzakamira sei. Simon Chimu Kutira arikuti, good people, how are you? Thanks for the good job. Tonzwa news dzechokwadi. Aiwa tinokutendai. Gamuchirai Chiwambutsa ati, watching you from Botswana. Ana Masananguro Mubaiwa arikuti, I'm watching you from Karoi. Kwakadiko Karoi uko. Tipewo namba dzenyu nyanya vari munyika nekuti tinoda kunyatsonzwa kuti imi muri kuzvigona sei. Vari kuKaroi kana muri kuda kupinda muchirongwa, nyorai namba dzenyu makaisa code number tobva takufonerai. Brian FX Mogete arikuti, I'm watching you from Roodepoort, South Africa. Please call me, ndobva vaisa namba dzavo. Averison Muramba Kudirwa, I'm watching you from Chipinge. Chris, tine vamwe vari kuChipinge vari kutiona panapa. Gamuchirai Chawamba Nutsa abva vati panamba dzavo ati, please call me. Vadliwayo anzi, maswera feko sister, marvelous, I'm watching you from Botswana. Viloshi Kutsia anzi, I'm watching you from Cape Town kuStellenbosch, how are you? KuStellenbosch kwakamira sei. Saka pindai muchirongwa vanoda kuwanikwa vachiwana vachitaurawo pfungwa dzavo ipo pano nhasi. Wanikwai muchinyora namba dzenyu kuti tikufonere. Makaisa zvakare code namba dzenyu. Ndikona Livingstone Chikova arikuti, I'm watching you from Zimbabwe in Gokwe. Ndobva vatipa namba dzavo, tichakufonerai vari kuGokwe timbonzwa kuti kwakamira sei. Chris.
Yebo, marvelous. Ye, vakhona njalo esintwini lapha abasithumele imlayezelo yabo. Ye, ukhona uAustin Ncube othi yena, sengikhona ngabe litshone njani basakazi. Aphinde athi yena ngesilungu, I believe sizokwazi ukuyihlonipha leyo mali, and umongameli kufuneka ayenze isiqiniseko sokuvimba iblack market. Undaba ezinhle mahlanga uthi yena, the situation is very desperate. Lithini lina lapho elingalikhona? Asikhulumeni ma.
Ai, wandiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga. Hallo, Samuel Wadzai. Hallo.
Hi, how are you, Murise?
Aiwa, tiri wadi zviintroduce yenyu mubva mataura zitare organization yenyu tikurukuri.
Alright, not in the Namkana Mamatipa, and it was Samuel Wadzai, the director where Musangano Mirira Mastic Vendors, known the Vendors Initiative for Social and Economic Transformation.
Mombotipova Wadzai kuti zvakamira sei panyaya yezveupfumi kune mamembers enyu, zvakamira sei pari zvino? Tichiona kuti nhasi tanzwa mutungamiri wenyika achitaura iye ari paCapital Radio kuti kuchange kuine mari ichange iri yemuZimbabwe, zvingabatsira here izvi?
I think chakakosha ndechekuonesana sevana veZimbabwe patiri iri panguva yakaoma. Vanhu vari kutambura munyika ndochokwadi chiripo. Tingaenda pamaradio every week, tingaenda pamaradio every day tichitaura, but chakati tiri kudiwa nevanhu veZimbabwe ndechekuti ngatigadzirise matambudziko aripo. Kutaura kwandiri kutoita nemi izvezvi kuHarare, ndofunga 3/4 yeHarare haitori namagetsi. Vanhu vari kutambura, ndikuona maqueue arimo, vanhu vachitsvaga fuel, maprices ari kukwira every day. So chokwadi chiripo ndechekuti tinoda masolutions sevana veZimbabwe. We've suffered enough, and matambudziko edu haasi kupera nekuti munhu aenda kundotaura paredio. Matambudziko anopera nekuti pane zvinokwatisa zvagadziriswa. Nyaya yekuchinja mari yatiri kushandisa, inini pamaonero angu andiri kuita, handifungi kuti ndonze anogadzira kuona kugadzisa matambudziko atinawo izvezvi. Matambudziko atinawo izvezvi anogadziriswa kuburikidza nokudhila nenyaya yecorruption yatiri kuona inenge iri kuitika muhurumende. Kutyorwa kwemitemo, vanhu vachishandisa mari nenzira dzisina tsarukano, ndo zvinokwanisa kugadzirisa ikonomi yedu. Kana utungamiri hwedu hukatanga kugadzirisa nyaya idzodzo kuti vanhu vanenge vada mari vakaita corruption, vakatora mari, vakashandisa mari dzenyika nenzira dzichizvo vachisungwa, that's the only way yatinokwanisa kugadzirisa nayo problem yatinayo munyika. Tiri nyika ine upfumi pasi rese rinozviziva. Takapfuma seZimbabwe, but vanhu vari kutiza munyika nenhau yenhamo, nenhau yekushayikwa kwemabasa. saka tikagadzirisa nyaya idzodzo dzekuti corruption kune vashoma vari kudya ruzhinji ruchichema nyika yedu inoendera mberi handirambe kuti tinoda mari yedu senyika yes tinoida mari yedu senyika but is it the correct timing yekuti tisiunze mari iyoyo andifungi kuti ndiyo timing chaiyo.
Mm-hmm. Maybe, Mr. Waza, if you can just tell us in English, what's your take on the current state of the economy? We saw the president right now, I think he's still on his interview where he's speaking to Capitalk, and he is saying that the country will have a new currency. Will this help to, you know, revive the crumbling economy? What's your take?
So my take is that I think the fundamental issue that we need to address as a country is economic governance. And I think there are a lot of issues, there are a lot of challenges that we have been facing as a country, and chief among them mm-hmm. is the issue of corruption within the government. I don't think the president has been true to his word that he's going to work very hard to curb corruption. We continue to see individuals that are connected to high offices mm-hmm. engaging in corrupt activities. And this is the reason why we are failing to grow as an economy. We are not failing to grow because we don't have the Zimbabwe dollar. We mm-hmm. are failing to grow because our resources, our national resources, are being misused by a few. And I think this is the first thing that the president and his administration should address. We need to put in place measures to curb corruption at both local and national levels. Everyone, because everything is happening at a very, very, very high pace. Everyone is taking advantage of the loopholes that are existing at the moment. Mm-hmm. So if we are to put in place policies or measures that will curb corruption, I don't think we can be talking about having the Zimbabwe dollar as the solution. Mm-hmm. Personally, I don't agree with that approach that will bring the Zimbabwean dollar to address the challenges. We need to do with the policies, we need to do with the caliber of leadership that we put in this important parastatal. I'll give you an example mm-hmm. of the Air Zimbabwe. The appointment that we recently saw, that minister, former Minister Chinamasa being appointed the chairperson of the board of Air Zimbabwe. I don't think that was a very important, intelligent move by the president or whoever made that decision. We need to give people with the credibility and opportunity to lead this important
But Mr. Samuel Wazai, some may argue that he was the former finance minister. What's wrong with him being the chairman?
I'm not saying there's something wrong with him as a person. Mm-hmm. I'm saying we have enough talent in the country. There are a lot of youth who have gone through training, intensive training, to manage these institutions. Why are they not giving them an opportunity to lead? We cannot continue to recycle the same the same old madalas mm-hmm. to lead these institutions. These are very critical institutions for the growth of the economy. Air Zimbabwe is the flagship. I mean, it represents Zimbabwe outside the country. We need the people with the credibility. Chinamasa, we know, he was a minister before, he was the attorney general before, he held almost every ministry in the cabinet. What new ideas is he going to bring?
Mm-hmm.
Yes, Mr. Watsai, can I throw in a quick question there? Mr. Watsai, yes. We spoke with some people, I don't know if you were listening at the beginning of the show, where one person says that he earns 345 RTGS dollars. Yes. Now, a bottle of Mazoe is costing around $50. So, can you give us an idea of how someone can survive with that kind of salary?
Yeah. It just gives you an idea of the extent of the challenges that we are facing as a country. I can assure you, my brother, it's a messy, it's a very difficult situation that you are in.
Mm.
Just to buy basic bread, it's now very impossible for the majority of the citizens. We are talking about $300. There are people who are getting 150 RTGS. It's nothing. It's like nothing. It's like waiting for nothing. So I mean, it's something that we need now to accept as a country and say, because of the situation that we are, we cannot continue to take things as business as usual. Mm-hmm. We need to address these challenges with all our efforts, with collective vision that we need to put in place. And I don't see that at the moment. I don't see our leadership taking that route. Mm. We need everyone to address the challenges. People are suffering, and that's the reality that we are in.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line. Marvelous, I think we have a caller.
Yes, we have a caller. Hello, caller.
Oh, this is Marvelous. How are you?
I'm okay. Tukusora nani uyeshe murukupi?
Yeah, murukutara na samiru nyekete kwa mrambinda kuboera huko.
Ehe, tipeo pungwa zenyu kwa kamira sei kwa mrambinda kuboera. Taona wanguanga wa kuchema wachiti moro wavo. Vawana hivo mariza wanga waka vimbisi kwa neurumende zisina kubuda. Imimi kwa muriko kwa kamira sei.
Kuno kwa mrambinda muka pinda mchitoro mnoto funda kutindikiri Mzimbabwe hile.
Mm-hmm.
Nekuti mapraizi ari kuno kwa mrambinda kuti utarise kuti anotengwa nemunhu ari kutambira mari iri muZimbabwe hazvigamushiriki.
Mm-hmm.
Nekuti kana mbuya vari kumusha vasina even mwana wakasapotawo vachidawo shuga ingo yechando.
Mm-hmm.
Shuga yonzi $16 2 kg. Vasati pambofungwa kuti vachaenda kuchigayo kunogaisa sadza. Ona MP owe au adresa wote kuna nambuya siana ine zveshuga izvi hazvisi zvedu dzokerai kudoi siana ine mafuta but akataura pamberi pevanhu ari kumwa mvura yakatengwa unobva washaya kuti shuwa tikuda kuenda kupi nezvinhu zvakadai.
Saka dai mimi maiwana mukana wekutaura nehurumende maitaita
tinofanira kungogumbura hacho ndechekuti setarisiro yedu kubva patakabvisa vamugabi inhabu futi ndowada asi kana ndichitarisawo kubva patakavabvisa ndaiteera chaizvo nyaya iyi zvazvaireva avakomana vavaiti tiri kuda kubvisa mbavha ndakatenderedza vamugabi but tinotishamisa nhasi ndechekuti vari siriasi kusunga vanhu vari kuti tine nzara vachisiya kutiradza mbavha dziya dzakaita kuti tibvisira mugabi nekuti kana mbavha dzakanga dzitoripo dzaifanira kuradziwa nyika kuti vanhu vakanga vachiba ndevavo then kana zvichiri kavhwa zvavakaba zvacho totangira ipapo tichinda mberi but zvinoshamisa ndezvekuti zvakatonyararwa zvevanhu ivavo asi munhu angoti ndine nzara nhasi nekuti iripo ndikaenda kuchitoro handigoni kuuya nechinhu nekuti homwe yangu yandapuwa nehurumende haikwani but ndikataura izvozvo kuti zvedue mari yamandipa haisi kuringana nechitoro chiri muZimbabwe ndoyaamhosva saka ndichaziki ndo zvaibvisirwa mugabiri.
Ndomboti kwamuri vanyeketi saka muri kuzvibata sei zuva nezuva muri kuita mabasa api?
Iye zvinezvi kwangoshingirira kuti nyatsoti basa chairo rinoti munhu ari kurita ndiye ari kurarama kunokuda dzangu vanyasha dzamwari kuti vanhu vafambe vari vapenyu nekuti mabasa ese handifungiri kuti pane basa chairo rinoringana kubva kutambira mari nezviri kuchitoro dai kuri kuti tiri kuZimbabwe yataifunga kuti tingadai tiri zvinhu pamwe zvingadai zvichitibatsira kuti hurumende yedu ingadei ichipindirawo mukukondora mapuraizi but nemhaka yekuti hatigoni kukondora mapuraizi ezvinhu zviri kubva kunze saka zvimwe zvese zviri kutaurwa zvekuti toda kuchinja mari toda kuzodii rikona sekuti hazvishandi tinotanga kuti tiite ndechekuti titange kuva neindastry yedu towana zvinhu zvedu mumaoko then taakuzvikondrora either kuzvitengesa kunze kana kutengesera mapachedu nemitengo yatinogona saka tikadhila nenyaya yekungoti toda kuchinja karenzi toda kusunga mbavha and unoziva chinoshamisa ndechekubva kusunga mbavha dzemaridzi ukafamba day 10 zviri kutoparibi pari kuti vanotengesa mari vanosungwa but ukangopinda murengi unoona munhu akabata mari inotyisa zvokuti ndotombosvira dei ndiri mupurisa aimbovasunga imi ndegei zvinoona kuti hangu hanezi mupurisa ndongopfuurawo ndichiona kuti handina right yacho asi ndinoti kuti mapurisa anonzi asunga vanhu vemari vari kutsvaga vanhu vacho kudenga here nekuti ini nenegedhai ndiri kuvaona vakagara murenge saka ndiri kunetseka kuti Zimbabwe iyi ndiyo here inotaurwa paredhiyo neyatinoona yemaziso
saka imi dai maiwana mukana mambobvunzwa kuti saka zvinhu zvogadziriswa sei maiti chii nekuti panapana Fraser Chicks Nathan NR hanzi sando dzako Mr. Nyekete ha muri kubhigwa muchipuwa mahatsi nemalikes panapa taurai tinzwi
ini hangu mukuona generally neno kusiri kuti vanhu vari vane nyika maoko pari zvino havazivi vanhu vari kutarisa vanhu vari kuchitarisa pachavo seno kuri kuti vari kutsvaga advice chinhu chekutanga chandanga changadei ndakavaudza ndechekuti patakabvisa vamugabe ndinozviziva pane vari kuti havo tisi takabvisa asi ndinozviziva kuti takabvisa sevana vezimbabwe kutangira ipapo tingadei takadzoka patable hunai vakomana nyika yakaurawa namugabei sekubvisa kwatakaita kuti nembavha dzakavatenderedza sekutaura kwazvinoitwa ezvino tabudirira kuti taisa vamugabe paside taakutanga upenyu hutsva hunoenda mberi saka isusu sevana vezimbabwe mumwe nomumwe ane maonero aakaita kuti vamugabe vacho kana kuti vakavatenderedza vacho vakauraya papi saka zvii zvatingaite kuti tiinde mberi saka takakanganisika ndekuti tapedza kubvisa vamugabe nevamwe vavo vamwe vakatanga kuti tisi takavabvisa so ndaimbofunga kuti padialogue yangu po mangwana mupenyu here handichazivi
vese vapenyu he vana mangwana
right ndaifunga kuti vamangwana po mangwana maimboainvhaitawo pachirongwa vambonyatsotitsanangurira kuti zvavakanga vachitsanangura pakutanga izvo vanyarara ndaitofunga kuti kuda sevanhu vandingagari navo pamwe vakafa vanchazivi nekuti vanyarara asi pataitaura nyaya eno paripo pavakaita table down zvinhu zvese izvi munhu wese semuzimbabweni opa pfungwa dzake either toita transitional government kana kuti tosarudza munhu atinofunga kuti ane capacity yekutungamira zvino iyi nyaya yekuzongoti hatisi takabvisa vamugabe tesi tine masimba haishandi saka izvozvi izvizvi chinhu chiripo chihombe ndechekuti tinozviziva tese kuti kana dialogue dziri kuitwa izvi ndakambotaura one time before kuti kupedza mari mahara kana tisingatauri navamunangagwa navatamisa kwete kuti ndivo vane mapato anokosha munyika but tiri kuti isusu kana tichiita election indakapinda chikoro chichiti 2/7 ichikanzi saka haugoni kuti vanhu munhu ane 21 people ndovoti ndiye ari important kutaura ivowo paine munhu ane 2 million votes kwete dzakarigwa asi dzakaanaunzwa nevhiki dzati 2 million votes dzo dzine chekuita nenyika dzinofanira kurespektwa saka mukangotanga mati nini hapana chavakakosha iye munhu aine rutsigiro rwakadaro munyika hatibudiriri because vanhu vanenge vakatarisa kuti munhu wavo ari important sekumusarudza kwavakaita saka anofanira kuingurudzwa munhaurirano zviine mutsindo kwete zvekuti zvebrabhari zvekuti tida kuti tiite kavharapu kuti european union ione pangabve kutaura pasina kwatiri kuita
tinotenda aiwa nhasi mabva manyatsotaura tambokupai mukana wekuti mutaure nesu muchinyatsotipa maonero enyu tiri kunzwa kuti wata achida kutaura naye foni dzake dzadonha asi imimi munoshandawo here nevamwe vemuhurumende ikwamuri ikoko
ya tinenge tiinavo
vari kuti chii nekuti vazhinji vari kuchema-chema vachiti mari dzavanga vakavimbiswa hadzina kubudirira
kana tichitaura navo pakavanda vakatokwanisa mapadza pasikare asi nemhaka yesituesheni yemunyika yekuti ukadisclosa zviri pahana yako zviri negative to the government hausisina upenyu huri safe vamwe vanongoinda kuti tichagodii nekuti enezve kuenda kubasa zvafana nekuti pezimabhilasi ndinenge ndine chikoriri $10 then ndoti uyai kuno mutore mari yenyu ini moshandisa $30 yetransport ndio handikupai $20 ndinofunga kuti munenge maradza kufunga ikara mada
aiwa mashoko makuku tamino munotaura chirungu here
handitauri
aiwa muve nezuva rakanaka mune weekend yakanaka ikwamuri ikoko tinotenda chaizvo vanyeketa
mastei
bye bye Chris you heard the Mr. Nyekete he went to great lengths to really chronicle what has been happening in his region. He's saying that things have gone up and he's saying that, you know, he wishes the president would address the issue of those criminals who were surrounding former president Robert Mugabe, that what happened to them, he's saying that he would have wanted to see whatever was promised during that time happening right now. Over to you.
Yes, marvelous. That's quite interesting. We also have some people who are watching from the Ndebele VOA Facebook page. They're also, congratulating Mr. Nyakete for what he was saying. I have here Mr. Austin Nube, who says, well spoken, Mr. Nyakete. And Boaz Jaguru said, he's just watching us, I don't know from where. And Brighton Mzansi, and Ndebele says, Lichona njani, I'm watching you from Krugersdorp. Yeah, see, lamukela balalele elisikhangele ku Facebook lingasi thumela ke ama inombolo zenu sixoxe sixoxa ngodaba lwezomnotho welizwe ye besilaba kade sikhangelele ukuthi sizaba lengcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela kodwa hayi inombolo zakhe kazingeni njalo besikhangelele ukubana sizaba lomnumzana Edwin Ndlovu owakobulawayo laye hayi inombolo ziyala sizaqhubeka sizama ukuthi sibathinte silethemba singenelisa sizabafaka emoyeni marvelous.
Tukunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare rega ichinde kwavari. Hello caller. And the love more Kelvin for you, Chris, if you
yes,
can take him.
Yes, Gunjan, Mnumzan.
I say happy, let me get
back. I say happy, la unga happy kwa mshab.
Oh, I say Jobeg.
Hey, Jobeg.
Yeah.
Okay, Gunjan, kwenye ngapo la mshanj.
I say, man, I'm going to let you know momolo, se kaya lo, oh, nga khambira se lo, momolo. Sinan, just mga zai, wuti. Umongameli ngoba before isiba umongameli ubehamba umhlaba wonke lapha enqema amayunivesithi kodwa ukhanya alaba abantu akekho ngitholo yedwa obuye eyunivesithi imali lapha elizweni ivela amabhizinisi okhanya ukuthi kule into engahambi kahle lapha.
Kungaba kuyini okungahambi kahle mnumzane?
Uyabona ama-investors omhlaba uma bekhangela iZANU-P babona njengodevuli. So it's wasting time vele into eZANU-P ukuthi lokhu ikuqhubeke ibusa ngoba okokuqala babusa ngokonke emthethweni. So bona uma bekhangelele into leyo babona njengosathane. So it's wasting time vele leli bizo ukuthi kuyaphinda kubuyele kube kusalunga futhi yakhona.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Government of National Unity is the best thing over here. Yeah, no, this is the Kumbula government of National Unity 2008 is in Mono. What's in Mono? I could go along after the Batuba Kalawabusa with the water, but no release, not from the Nusatan. So, you need to fire in a late super in this way. Investors are so the way Lulu Tibabu and Apo, the days long, and I want to be clear. They have a name with another one of us in a Namabam Saga Lumpana. It's just about the
Mamma.
Kakhulu baba siyabonga lathi ukuthi ngesikhathi umongameli wethu kakasebenzise njengomuntu omdala umongameli wethu akhathele umfana kuphela once bakhulumisane once kumbe baphumele izweni lapho bayobonana outside kwelinye ilizwe kumbe lise-Africa outside and then bakhulumisana babuye basilungisele once kuzolunga lapho ngoba le dialogue leya laba abantu bonke labo ma-political lama-people three parties wasting time. Yazi kwefu ku-2023 lokho kunjalo lokho kunuka kunjalo.
Hayi siyathemba kusoze kube njalo ngoba hayi umumo kawumanga kahle ekhaya.
Umumo kawumanga kuhle sibili but silathi siyazama sibili ukuthi ngabe kuyaba nokunono kodwa hey kuyala.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana ube lobusuku obuhle.
Kakhulu baba.
Yes, marvelous. We have one of our guests, Mr. Josephat Ngulube. But before we go to Mr. Ngulube, I understand we have a caller.
Yes, hello, caller.
Hello, how are you?
Makadi, enyu tiriwadi.
Ndiriwaiti zvangu.
Ehe, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Na Libya simavhundutsi ndiri kuHarare.
Ah, kwakadii kuHarare uko?
Ii, kuHarare kuri kurwadza.
Mhm, ya titsananguireiwo muri kunzwa iri mudandaro parizvino zvakamira sei panyaya yemihoro nenyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro.
Ah, sinzuri kurwadza tete mazira.
Mhm.
Nyoti ukafunga kuti mari yacho inogona kuconvert kuti kuma US dollars. Iro moti mili kuma $90 $100.
Mhm.
Of which month between we convert manje ah zvakaoma.
Saka muri kurarama sei zuva nezuva?
Ah, mutongodyo kawani sembo but zvakaoma chiti mazira.
Imimi muri kubata mabasa api?
Ndiri teacher.
Ah, okay. Tidombunzwa. Imi sa teacher saka pamari dzamanga makavimbiswa pane zvabuda here?
Ah, pana.
Saka pamaenda kunotora payslip yenyu zvafamba sei?
Zvafamba sei ezvekuti
kuti maona zvakamira sei uye zvino kuti pane vamwe vatambotaura navo vanga vari kuti pavatora payslip vanga vakabatirwa mari nebank. Ndova vazobatirwa futi dzimwe mara mhenu zvakamira-mira saka vanga vachiti mari yaunozowana kekupedzisira inenge iri shoma zvokuti kurarama kuri kunetsa.
Zvagara ndizvo mabhenki emuzimbabwe anenge achitotora mari saka kuti uwane mari chaicho yambire papayslip hatimbobedi.
Mhm.
Saka zvinhu zvakaoma kuno kutesa.
Saka muri kurarama sei chimbotipai hatidedi kuti tibva tazive kuti munohora mari yakaita sei but mongotipawo ingeneral kuti maticha vari kubata pakamira sei asi pamwedzi imi munofanira kunge muchida kuti murarame munei muchida mari yakawanda sei.
Ini chitoravanisa vanhu ndozvese ukangobhadha vakanari iti kana risi kana uchiloja handizvira.
Mhm.
Panozotera kuti mwedzi sometimes unongofumekana mari chikafu kana kupikira komba anenge kutokoeta asaka zvakatongooma kwese.
Mhm. Muri yakakura sei?
Muri ndine mwana wani.
Mhm. Saka poitwa sei apa mukupeta?
Izvo kutongoda kuplesa dai pangoita mari neyafushanda mari yekuti kana wakada kuichengeta kaita.
Imi
pane chese bese watora mari kubhenga ndichiti. Chinenge chitenga nhasi mangu kana chese ndicho saka hezvo kungovanza. Zvakona kuda mari yekuti kuti makarenzi inenge yakasimba yekuti kana ukada kuichengeta at least inotengawa something kana izvi yakana next year.
Mhm. Aiwa pakanaka zvapo tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Chris, we're hearing there from one of our callers who's saying that he's actually a teacher. But he's saying it's true, the salary that they were promised increment never came through. And also, he's saying it's really difficult to live day to day. He's saying he's living hand to mouth. Once you pay your rent, by the time you want to go to work, sometimes you have to borrow for you to be able to travel to go to wherever you are doing your work. So
That's said. Marvelous, we have, like I said earlier on, Mr. Josephat Mzaka Ngulube. Is there one more you yeah, mnumzana sixoxa ngomumo oselizweni lapha sike saxoxa wasitshela wena imbono yakho. Ungasitshela nje kathesi ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo elizweni lapha kungakuyini, singathi thina ungakufaka njani?
Hayi, ngiyabonga baba. Ingakuthi nje okwenzakala elizweni ngathi nje kwenzakala insanansana umtshado wezinja, into eyenzakalayo elizweni lakithi. Okokuqala engakutsho ukuthi ubukhokheli esilabo abukho qotho njalo kabuthembakalanga. Singabuyela emuva ngesikhathi kulokhuza ngesikhathi la madoda engena
ngingakhumbula kuhle kulesi khathi wathi ngene upresident wethu wathi kule list yabantu abe-externalize izimali behambisa izimali phandle kwelizwe bebhenka phandle kwelizwe imali zelizwe ngisakhumbula ilisti yana into esibulalayo ukuthi umongameli wethu mina managingista ngele mbhoda ngisayizanfihle emthini umongameli wethu ngumuntu ongenamaqiniso ukhuluma into engahambiyo jazi ngokuzithoka upresident u-Emmerson Mnangagwa into esikuleke izimbabwe ngaphansi kobukhokheli bakhe ukuthi umuntu ongakhulumi iqiniso uhlupho esikilo kakhesi lwenziwa nguye one i-corruption ubugwelegwele ukuphakathi elizweni akayenzi mntu ngabo one uyabopha abantu usibakotshiwo abantu abakhulu ethombo kabawotshiwo ithineli akula ngitsho one osuke wakhonvictwa wangena ejele kutshengisa ukuthi yi-fetin an example ngokwenzakalayo ngokuthi engena ungena esithi ufuna ukulungisa amasela la ade gagcele umgayi atshontshayo manje yena kakwenzi ngakhesi lapho esikhona asingeke sandawo ngoba one thina ngokwethu ubuso engathi ubuso obufakwa yibukhokheli obukhona buyethusa amazwe angaphandle one kulokusela ukusela kukhona i-corruption ekhona elizweni kayibotshwa ngeparesting not working the talk as the president there's corruption I'm not arresting so and so nayabotshwa abantu sizesasokudismiswa i-case there is no one who has been convicted and sentenced for corruption for stealing state funds for doing this and that so iproblemleyo ezimbabwe is the party that is governing izimbabwe which is ZANU-PF under Mnangagwa umnangagwa umuntu ozama ngani ufuna othabisa wonke umuntu so kumbulalela izimbabwe labantu athi ngama-advisors ngike ngabhala kufacebook ngathi umnangagwa seze alala le abantu the civilians the suffering masses not abangani bathi anatha labitiye bentshela amanga ukuthi ayinto ezi-right zizajinja umthuli uvuke sithi ama-prayers awehla next month akula nto enjalo it's an insult to ebantwini abantu bezimbabwe because akula nto ezenza iproblem esilayo kathesi nge-politics in the country the picture that is depicted by ama-leaders esilayo kathesi they are monsters to the investors they are monsters to business people they are scaring away investors ngendlela abenza ngayo Mnangagwa is not working the talk njalo Mnangagwa is not genuine ngike ngatho ngathi we need genuine talks as we're embarking on it ama demonstrations is because of Mnangagwa is not going for ama genuine talks i-problem esilayo ezimbabwe yipolitics odinga ukuthi Mnangagwa kahlale phansi abantu abazobechamisa ochamisa the 2. something million vote abantu abamvotelayo njalo kula bantu bakubusiness abanye bamsekela odinga ukuthi Mnangagwa ukuze kube le-confidence like i-GNU amabandla la i-MDC lezandi ngasebenza zonke zibe ndawonye kuba nama-whistleblowers ukusela suzebe khona ngoba i-MDC bazakuthi lapha selitshontsha labeza abathi lapha selitshontsha akube ngoba lokusela so nabantu abangaphandle kwamazwe they now need new lives sebefuna amanga amatsha from abanye abantu new faces ungakhangela ukuthi the world is actually is digitalizing very fast we now need young people akhona ukuthi uzatsho ukuthi upresident i-Facebook page yakhe imanajelwa ngomunye umuntu kakwazi i-Twitter yakhe imanajelwa ngomunye umuntu sifuna umuntu omutsha a youthful someone who is going to leave Zimbabwe umuntu because as long as he's got i-ZANU-PF as i-government eyiyo as i-government ezimabhasi iyindawo ngoba akula nto etshintshileyo from umgabe sikhiphe nje esinye nje sikhiphe i-fridge zasayikhula bhokheni nabo mna umgabe engcono beyi-fridge
ngubambe kancane lapho mnumzana Ngulube isikhathi sesingani asikho silabanye abalaleli abasecingweni lapha ungathi nje fahla usitshele ngokutshengisela
into ekhona sicelile kuhulumende ukuthi akakube lokukhulumisana kule ngqondo ngoba indlela abantu abafa ngayo abantu ngaphela sezibhedlela sisikhathi sithiwe ngumuntu akatshangirayo nge-accident okutshengisela ukuthi izibhedlela the-machinaries eziku-i c u zi-dilapidated akula medication into esitshoyo ukuthi we are losing more than 10,000 people every month baza kuthi ye siyakutshengisela inkosini ekupeleni kwenyanga siyakutshengiselela we are going to do ama-demonstrations ukufa ukuthi singathi sabe ukufa asikwesabi ukufa because ungazikele ukuthi uyengena streetini wenze ukuthi yenzeni ungagulu yasa ulamike ezibhedlela. So abantu bakithi bonke abantu they are forthcoming for demonstration, we are going to sit in town singasuki sihlale one ndawo ukuze kulungise izinto, ngoba atsho ukuthi sikhuluma naye uhulumende kasilaleli. Kodwa nxa uthi uyakubulala uzalula 200 lezo, kodwa mazomhlaba azangenela asingedisi ngoba ungena estreetini zizangena nalokudubula. Uzadula njengoba uchiwe ukuthi uthengile izikhathi zokudubula abantu, uzadubula ngoba ongayisingisa kuphi. Wangcono u-400 abayi 200 kulokuthi kufe 200 ilizwe lilungiswe kulokuthi kufe 10,000 every week abantu besifa ngenxa yokuthi akulamike ezibhedlela. Siyabhikitha siyangena ezitradini, asoze sesabe ukuthi uzisabulwa ngumuntu. Siyangena inyanga leyi izaphela nzima vele.
Mhm. Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle mnumzane.
Hayi, ngiyabonga ngangiziqhubeke kusemsebenzi.
Okay, thank you so much, Mavelasa. That was one of the candidates that took part. We also have Mr. Ndlovu standing by, Mr. Edwin Ndlovu. We'll be talking to you, Mr. Ndlovu. First, let's take our caller, Mavelasa.
Hello, caller.
Hello, Magabie.
Hi, what? What did you know? I'm going to go to the next one. I'm
inini ndiri kuborodheo muHarare.
Ehe, kwakamira sei ku kuborodheo kuHarare uko?
Ah, marwadzo, marwadzo anyanyisa.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mapinda mudandaro.
Atishambozwa kuti tinorarama sei neupenyu hwatakurarama muno muZimbabwe.
Mhm.
Izvozvi ndikakutaurira kuti hatina kana magetsi ubva makuseni. Anoenda takarara, odzoka takarara. Izvezvi pandiri kutotaura nemi ndiri kutobika nemacardbox izvezvi nekutobika nechikafu chamangwana chokurara ndakabika ndozopa vana. Saka ende chikafu chacho chatiri kurarama nacho pari zvino isadza cheta, hakuna chimwe chatokwanisa kurarama nacho nekebhiji ratirikutenga $8.
Muri kubata mabasa api esisi ikoko?
Toshanda mumba paya dhipapo.
Saka muri kutambira mari yakamira sei uyezve imimi munorarama sei zuva nezuva?
Tiri kupiwa 200 bond iyoyi, asi kuti uti inokwana inokuti shuga yapa $17 ezvinozvi. Kuti uchiikwanisa kuti unotsvagira kana vana raisi hazvichaita, saka taakungotenga hupfu hupfu wachona uri pa$17 50 bond. Saka takushaya todiska ukangokwanisa kuwana hupfu ihwohwo nekebhiji kuti uchitenga mafuta kuti $35 2 liters hazvichaiti. Apo ndinorarama nevana vatatu. Saka ndaitiwo since papenda ndakawanawo chimunda mashonaland westuku. Izvozvo takapiwa notice yemusi wa20 June this month. Saka tikuzoti ndowatemborimawo chibage tichiwanawo kurarama tichipawo vana. Asi izvozvo takanzi ibvai ipapo. Asi onzwa mai nhingirikini yamebho chinomuona kuti hanzi madzimai vari kugarira maoko hamusi kurima. Torima kupi izvozvo takatorerwa maofareta ese minda takatorerwa? Torima pai pacho.
Apa imi manga makapiwa munda uyu nehurumende here uyezve vakunyorerai ndiani?
Takatopiwa nehurumende yamugabe tikatoenda kunotopiwa maofareta kwaGA kwachitsvimba. Ndoka takatopiwa maofareta iwawo.
Saka pari zvino zviri kunzi chii?
Izvozvo takunzi ibvai musi wa20 June this month.
Itsamba iyabva kunani?
Takatobudisa maofareta vanhu vacho vakaya vachitaura nesu vanga vangori musivi tisingazoti ndaanani. Vachingova nemapurisa vangonzi bvumai kusaina apa. Saka inini sinsi ndiri kuno kubasa panogara mai vangu pamba ipapa vakatonditi mhanya neofareta one zviri kuno. Ndokuno tomhanya ikoko kunoona kuti chembere zvakamira sei. Kwakutonzi aiwa sainai apa. Ndakanosvika ndichinosainiswa nemapurisa vanga varipo vari 7. Saka izvozvi zvimai vangoriko ikoko tini ndiwane kutsvaga woshuga ndiri kunoko.
Aiwa, inga itori imwe nyaya iyoyo, tichazokufonerai kuti munyatsotisanangura kuti pakamira sei panyaya iyoyo. Asi saka imi munoti zvoitwa sei panyaya yezveupfumi? Zvitanzwa vamunangagwa nhasi vachiti kuchange kuine mari yemuZimbabwe, zvingabatsira here izvi?
Isusu mari ika hatisi kutomboida, tikutoda mari iri kutaurwa naachamisa maus iwanhu hatinotoda nekuti amunangagwa pakaiswa mabhondi avaivepo vachitotsigira maya mabhondi achiiswa. Izvozvo zvinotitaurira kuti hanzi tauda kunza imwe mari. Kwai bhondi ratikushandisa imari yekupi? Handi mari yemuno muZimbabwe ndo vakaisupporta kuti ivepo vari vese naamugabe. Nhasi unoona kuti hanzi hatishadi tisakuita imwe mari isi hatitomboidi. Tikuda maUS ndoatikuda ende amunangagwa wacho necabinet yavo hatichatovadi. Tikuda tichamisa apindewo tichinjewo tiite umwe upenyu nokuti vedu wee tiri kusafa kuZimbabwe. Izvozvi vana vangu havachaendi kuchikoro.
Vangani vana venyu?
Ndine 3.
Aiwa mashoko makuku tucha izvo tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongo asi ndichakubatai tichinge tapedza program mumbotiudza panyaya iyoyi yemaoffer letter maamuri kutaura.
Nyaya yemaoffer letter yakatooma zvokuti musi wa20 ka ene ndikatofara mukatondibata nditoriko kumunda kwacho chaiko nekuti zvakatooma ende vanosvika vachiputsa dzimba dzevanhu vanogara panze asi takatopiwa zviri pamutemo kwaDA. Kwamurombedzi.
Aiwa tichakubatai tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Nemiwo mukatibatsira kuti vanyika yese igonzwa kuti amunangagwa vabve havo vaende nekuti tatambudzika navo isi hatichazivi zvokuita.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka. Bye-bye.
Aiwa nemiwo.
Chris, we're hearing there from our caller who is actually based in Harare. She says she works as a helper at one of the houses in Borodo, but she's lamenting that the pay that she gets is not enough to buy food for her kids. And also she was talking about an issue that has happened in Zimba, where she says she was allocated a piece of land under the Mugabe regime, but she just received a letter notifying her that they have to vacate by the June the 20th, as she says. So we'll follow up on that one.
Okay, sad things happening. We have Mr. Edwin Ndlovu. Mr. Ndlovu, welcome to the show.
How are you?
Fine, fine, thanks. Can you tell us how is the economic situation affecting you personally?
Yeah, my brother, we are in trouble. First of all, there is no electricity in the country. We are in the darkness since yesterday. And you were trying to call me. I was not reachable because the phone had no battery. The battery had died. I had to dash to town to try and charge the battery. That's point number one. Point number two, there is no fuel. You cannot travel where you want to. They are just winding queues, people queuing for petrol, which is going up daily. Basic commodities are now unaffordable. As of today, there is no bread. The bakeries, they are not producing any bread. I understand they want to increase the prices. Today, only one Bakers Inn was supplying shops. Lobels and Proton did not supply. I understand they want to increase the price by tomorrow. Also, other basic commodities are going up daily. For example, on Wednesday, I bought a tin of baked beans cool at $4.99. Today, the same tin is $16.60. Therefore, no employee, no individual can afford to buy these basic commodities. We are in trouble in Zimbabwe. The problem is the leadership. There is leadership vacuum. The regime which is supposed to lead us is failing dismally. Therefore, we are calling really from Mnangagwa to step down and the transitional authority takes over to make sure the people of Zimbabwe maybe can live a better life. Because as we speak now, people are suffering. They cannot afford basic commodities.
That's very sad. But Mr. Ndlovu, I know you are an activist yourself. We saw in January when things went bad, people took to the streets. But now people are just lamenting. And is there some kind of fear that people, if they try to protest or at least have their voices heard by the government, are they afraid now?
No. People really are not afraid. As you might be aware, I belong to MDC political party. We're just having our congress recently. We're busy with our congress. After our congress, we had bereavement in the party. One of our members, member of parliament, Vimbai Tsvangirai, passed on. So we're preoccupied with the burial. After this, definitely the party will sit down and organize the stairways and strikes. We must speak. We are not afraid of anyone. We know the regime has brought weapons to attack an armed civilians. We don't mind. Definitely we'll go to the streets in the near future. That one is on the pipeline.
Okay. Thank you so much for joining us, Mr. Ndlovu. Have yourself a good night.
Thank you so much.
Thank you.
Bye.
Bye.
Mm-hmm. I understand we have a caller. Hello, Courtney. Hello, Courtney.
Yes, Mukesh.
I want to read the magadigo. Aiwa, paka nakatisha zukubata ikuseru kuto taura utito gazi sautoisa program ya chori.
Program ya kata seyo yombo, nibata ni gazi tarani kwa jiso wane, mbago ushani so uzi, zine nya jiswa shuwa, kwa hivyo.
Aiwa, paka nakamkuma, mwe nezu warakanaka. Bye bye. Okay, Chris, we have a very interesting caller right there. He says he's a taxi driver, although he's not really talking about the economy. Mm-hmm. He says there's an issue that he would like us to tackle, a hygiene issue, where he's saying you'd like to teach some Zimbabweans the use of roll-on. So we will oblige him and have such a program maybe on a Friday when things are not so hectic.
Oh, that's quite interesting. Yes, hello, mlaleli lapha osecingweni. Sakwamukela uhlelo. Yes, khuluma lobani?
Masuku bani?
Masuku ungapi kwaMhlanga?
Enkabazwe mnumzane.
Oh, Enkabazwe lapho. Kunjani? Anti indawo kuthiwa iyagodola kakhulu, yake yahlatshelwa ngumatabi.
Khathesi vele sokusukumira umqando omkhulu kakhulu.
Hey, bantu, akusitshela, akusiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Hey, mfowethu, into ebuhlungu ukuthi ilizwe lethu selibe ngelinye ilizwe selithene leZimbabwe ningake liyayazi okwamanje. Sisenkingeni enkulu kakhulu baba. I was listening to our president ekhuluma ukuthi hey, we have got these unscrupulous business people abakhweza ama. You understand? Those some of the sentiments, the into ezisibuhlungu. Ngoba from the look of things ngingakhangela kathesi njengami nendlala enkabazi. I'll mention some kind of ama retailers esilawo, they are aligned to him. How can they be scrupulous when they are aligned to him? Bathengisa izinto zakhona akhuluma ngazo ukuthi those are scrupulous. Remember some other time wakwaphuma lapha ngomunye umngane wakhe ibhizinesi name besindisinkwa estrateni. Vula mapeka. The same person is selling those commodities with high price, which automatically translates to this has nothing to do with being unscrupulous. And if you look at it into the Zimbabwe zonke, I'm a business people, ubani is supposed to be aligned with ANPF. Answer my question, who are those unscrupulous business people abayenza kono kono? I don't remember, mina. Suggesting I will tell you what you have got. I'm a place to see how both Shaban and Ali have got the 40 supermarket. He is friends with a lot of mines. As in our gun back. Because I'm an unscrupulous business. People are going to move on. So in the corner, with these people are trying to catch on moon. Umun are going to see him. Fichan. So I would have catch up on and where I went. And I was thinking and forward to. I was just making a rough estimate in Kaila and Jema shop. Say, I think I've talked to someone sometime. I think you keep in any. I'm to realize in a list of pharma commodities. You cannot find a TV 70. A pillar of interest in 7, he rise, it it's 40 something dollars. It's unbelievable. Understand?
Yeah.
A TV 7, who's a pillar and jan? In poop, 20 something dollars. It's tissue paper going for $34. It's tissue paper for rolls. Imagine.
Hey, ah, kunzima kakhulu. Mnumzana Masuku, kusho ukuthi sesizaxoxa lawe kumalanga alandelayo ngoba hayi isikhathi sesidliwe ngumangolo.
Ngiyabonga kakhulu mntu.
Hayi, lathi sibongile. That was our last caller, Marvelous. he was just giving us a roundup of how much things are costing. Mm-hmm. That's it for tonight, Zimbabwe. Let's meet again sometime soon. My name is Chris Gande. Good night.
I'm Marvelous Mflanga Nyahuye. Have a very good night. Bye-bye. And a good weekend.